mashoko avamangwana anga ari kungotaura kuti tinayo fungidziro yekuti kungangova neuori mukati mana chiremba uyezve musazoshamisika kuona mapurisa akukubvunzai pamusoro pefungidziro iyi. Mangwana haana kuti machiremba vari kuuraya vanhu ende aona kuti vanhu havana kunzwisisa zvaakanyora padandemutande retwitter akabva adzora mazwi ake. Vamugwani vakabva vazoendera mberi vachikuchidzira moto vanga vadzima. Vamugwani vaitaurawo pache zvavo kuendese munhu wezambiya. Chinonyadzisa zvikuru, vanhu vaakuda kutenderedza masoko avamangwana vaita masoko epolitics ezvematekero enyika. Voda kusoropodza hurumende nekuda kwemunhu ari kuchema muchemero wake.
Dr. Madzorera, munotiwo nenyaya iri mudariro iyi uye kuti inosiya papi mabasa avana chiremba?
Chandoda kunyanya kukurudzira ndechekuti tiri munguva yakaoma stereki sevana veZimbabwe. Vanhu vaakufa zvisinganzwisisiki. Tiri kuziva kuti COVID-19. Ndinonzwira sisi vese vashayikirwa nehama, chero isu tine vadikaniwo vakashayika. Handifungi kuti pane atasara muZimbabwe asati ashayikirwa. Asi mukutambura kwedu nomukushayikirwa kwedu nomukuchema kwedu, ngatiregei kuita macareless words. Takambona macareless words pakutanga, tikazvitaura tikati izvi kune kwazvichasvika izvi. Taakusora varungu tichiti varungu vari kupanishwa nemhaka yekuti izvo vane mhaka dzavari kutiparira isu. Izvino zvakuita macareless words okusora nokupomera mhaka vanhu vari pafront line. Madhokotera, they don't have to go to work panguva ino. Vanhu vari kuenda kubasa nemhaka yekutora kutoona kuti tikasaenda kubasa hapana zvokuita. Mhuri yeZimbabwe inopera kufa. Vanhu vari kuzvipira, vanhu vari kuita yatinoti sacrifice pachirungu. Chatingangoita isu vana veZimbabwe ndechekuencourage madhokota nemanesi nemama healthcare workers ese vari kuramba vachienda kubasa. Ngativaencouragei.
Dr. Mavhaza, munoti?
Mazore matara izvi zvakanaka, asi dambudziko ripo nderekuti muri kungorova, muri kuedza kutsvaga tsuro mugate remvura. Hazvina kunaka. But epiri, it's not far-fetched kuti vana chiremba vanomborasika tinombomhanya nepweri. Kuna Dr. McGowan kana muchavaziva vakatanga kuita zvavaiita. Kuna ana chiremba vakawanda vairasika. Kuno kuengland kune madoctors akabatwa akawanda aiita maexperiments nevanhu aiuraya only vanhu ve-one tribe. Hatingarambiri vana chiremba, hatisingirozi. Uyezve vana chiremba havafanirwe kutiwo kana pachine paita dambudziko, paita makuhwa padandemutande, obva vatopopota, obva anyunyuta, obva vakirova tandra.
Dr. Madzorera, imo muzvipatara kana vanhu vachishanda imomo vana chiremba, vanokwanisa here kubvunza munhu kuti uri webato ripi kuti vazoziva kuti uyu ndewebato rakati, uyu ndewebato rakati?
Mukoma Jonga, ndaane makore anoda kusvika 40 ndichirapa. Handisati ndambobvunza munhu kuti uri webato ripi. Hazvipo paclerking sheet yekuhospitari yatinoclerka nayo yatinonyora panenge pakanzi CNM, first name, age, sex, address, unobva kupi, sabhuku wako ndiani. Pane demographic data yatinokolekta kana tichiadmita murwere kana tichirapa murwere nguva yese. Demographic data inotibetsera pakuita diagnosis yezvirwere. Hazvitombopindi mupfungwa dzako kuti uyu ndewezano, uyu ndewemusa, kanda akumurapa zvei, aiwa penicillin penicillin. Yezano neMDC penicillin dzangofanana. Saka haungofungidzira uku, ungofunga kuti kuna handimaka nokuti izvo ndiri webato rakati.
Vamavhaza,
vamugwani vakataurawo zvishuwa, vakazvimiririra kuti aiwa kapa ongororo. Hapana chakaita kutsvaga ongororo ka. Ongororo inoita kuti zvinhu zvigare pasi, zvipere, pasave nekufungidzirana, pasave nanofunga kuti pane zvakaitika. Hatingadi kuti hani kuchiti chiremba hafanirwe kuongororwa. Takadaro tatotadza. Vana chiremba vanofanirwa kuongororwa.
Maita va.
Pachine pane panetsa.
Dr. Madzorera, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndoda kungotaura kuti ndowirana zvikuru namavhaza pane zvavapedzisira kutaura. Ishuwa kuti madhokota hadzisingirozi ende munhu wese ari subject to error. Tinogona kutadza tese. Asi matadziro acho anosiyana. Ukatadza maone uchiita semaexemple avapa mamwe vamwe vaikanganisa varwere maone, aiwa imhosva.